A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 23rd, 2018. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where today we are looking at what transpired in the Constitutional Court yesterday and the expected ruling tomorrow. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Welcome again. If you're just joining us, as we said earlier on, today we will be looking at the Constitutional Court hearing that took place yesterday in Harare and the expected ruling tomorrow. The MDC Alliance challenged the election of President Emmerson Mnangagwa over alleged fraud in the July 30 vote, which the opposition says robbed its leader, Nelson Chamisa, of victory.
And if you want to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation.
The MDC Alliance, a team of lawyers led by Advocate Thabani Mpofu, presented its case to the Constitutional Court yesterday, in which it challenged the presidential results announced by ZEC, the Zimbabwe Electoral Commission, that named Emmerson Mnangagwa as the winner. And the MDC Alliance says its case was based on allegations of systematic manipulation by the Electoral Commission.
And ZANU-PF's advocate Louis Uriri addressed the Constitutional Court, said a claim by Chamisa's lawyer that the numbers did not lie could be founded only on official figures announced by the Electoral Commission. He said Chamisa had deliberately chosen not to lead primary evidence because he was afraid of what was in the ballot boxes. Addressing the court, the ZANU-PF lawyer further argued that Chamisa had filed his papers outside the time frame stipulated by the Constitution of Zimbabwe.
And at the constitutional hearing, we also saw the Zimbabwe Electoral Commission's lawyer, Tawanda Kandengoni, arguing in his presentation that the MDC had no evidence to support its rigging claims and that the changes in figures made by ZEC on the numbers that were actually given to Emmerson Mnangagwa so far were insignificant and were due to clerical error.
Although the judges have 14 days from August the 10th to rule on the case, and their options are to confirm the results, declare another candidate to be the winner, or invalidate the results. Justice Luke Malaba told the Concord yesterday that the ruling will be tomorrow at 2 p.m. Zimbabwe time.
Yes, sir. And if the results are invalidated, let's say that happens tomorrow, elections would be held within 60 days. And if no candidate is found to have won by a simple majority, a runoff, which the opposition will actually seem to be calling for, would be ordered. And the Constitutional Court's decision is final in the event of the court declaring a winner. The inauguration of Zimbabwe's next president will be performed within 48 hours of the order. What are your views on the issue?
Yebo ke kulaba abasanda ukusixhuma lamhla sicubungula udaba olusegudwini, udaba olwakhezwa ngumanyano MDC Alliance emthethwandaba weConstitutional Court luphikisa impumela yokhetho lisithi hayi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa nguye owanqobayo, hathi umnumzana hathi umongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla leZANU-PF. Sibonile ke emthethwandaba igqwetha likamnumzana Chamisa, umnumzana Thabani Mpofu ukhulumile izizathu, wazibeka zacaca ukuthi batsho ngani ukuthi iZANU-PF ayisiyo eyanqobayo kukhetho. Sabona njalo la magqwetha ka mnumzana nanga kwa lao Louis Uriri lai wakuluma labanye bakho ukuthi hayi bona babona kuyibo abanqobayo ngezizathu lezi lalezi njalo lokuthi iMDC ayilabo fakazi obupheleleyo sabona njalo leqwetha le Zek lalo likhuluma mnumzana kanenkoni layo wachasisa ukuthi hayi i-commissioni le iphutha elayenzayo nje ngokuncinyane okunganyeke kwathiwa kungatshintsha kungaguqula ukuthi owayevele enqobile ngubani ngokuncinyane nje kungalamsebenzi kangako. Ngakho-ke kumelelwe ukuthi isinqumo sokuthi bakhulume njani siza kwethula-ke kusasa ukuthi bathini-ke emthethwandaba ukuthi kambe ngumnumzana Emerson Mnangagwa winayo ngoqobo njengalokho kwathiwo yiZach ngumnumzana Nelson Chamisa kumbe hhayi akucacanga ukuthi mbani onqobileyo ngobufakazi obufakiwe obubekwe phambi komthethwandaba ngakho kuzayenziwa kutsha yini ukhetho konke lokhu abantu bathindle bekuba bekuzwe kusasa marvelous.
Aiwat notenda sa sekunzwa kwamuri kuita nasi tiri kuenderera mberi tichitarisa zvatakaona zvichibuda izvo mudare reconstitutional court nezuro umo takaona isu vadare kana kuti magweta anga akamirira iwo MDC Alliance anga achitungamirwa nava advocate Tabani Mpofu vachitaura ivo kuti ivo vanoti wavo mutungamiri we MDC Alliance va Nelson Chamisa ndivo vakakunda musarudzo uyezve kuda kuona vachamisa vachidomwa mangwana seivo vakakunda takaonazve Zano PF ichitungamirwa ivo nava uriri vakapindo vachitaura ivo kuti aiwa kwete ivo mutungamiri wavo va Emerson Mnangagwa ndiye akakunda tikazoonazve Zek yakamirirwa navakane ngoni ichiuya zveichitaura kuti aiwa umbowo wanga waunzwa neve MDC Alliance wanga usina kumira zvakanaka saka pari zvino vari kuti ivo zvakaturwa nezeki ndozvinofanira kunge zvichitariswa navana Justice Luke Malaba nevamwe vavo pavachapa mutongo wavo mangwana saka tiri kuenderera mberi tichitarisa kuti mangwana zvii zvingabuda mudare guriro rire Constitutional Court uyezve tine mavhidhiyo atinawo atingambofanira kukuratidzai zvakataurwa izvo nemagweta eZANU PF uyezve neMDC Alliance mushure mekunge vabva kuConstitutional Court nezuro regai timboenda kune mavhidhiyo edu tinzwe kuti vaiti chii vatabani mpofu navauriri vachitaura mushure mekunge vatura ivo nyaya dzavo kuConstitutional Court. Apo tanga tiri kukuratidzai magweta eMDC Alliance vachisvika ivo kuConstitutional Court nezuro asi tichange tiri kukupai zvakazotaurwa nemagweta mapato iwayo regai tiende kuna vankululeko sibanda vachitaura ivo nestudio 7 nasi pamusoro pezvanga zviri kuitika mushure mekunge magweta avo apinda muConstitutional Court nezuro.
But the MDC Alliance and President Nelson Chamisa Varanga Vasangan and Magweta Vasanganema technical team Zao, Vachungora, Mafandra Etanya and Zuro, Varukutari Sera Kutinai, Shabda Zakana Kanenya Kuti, Muka Wongora, the right candidate Kuti, Magweta, Zek, Akata, the Kupindura Mibunza, Kakosha, Ivi, Koyanga, Pandari, Pedari, Mibunza, Kuti, Vadu, 300,000, Waka Vota, see 1 hour Kuma Central, Zekia Kata, the Kupindura Papo, Zekia Kata, the Kupindura, Zekutiko, Say Pine, Tauko Power, and Varkun, Waka, Yakudakus of Vota, kuvote la president nekuvotera parliamentary election zeki yakapedza kupindura ipapo majaji zakaedza zvikurusa kuti abvunzise kuti aiwa kataurai kuti zvakaitika sei pahamba election vakatadza kupindura mbvunzo iwoyo chechitatu tinoziva kuti zeki zveyakatadza kupindura mbvunzo yekuti ko ma ma votes anga achiwani kwa ma different provinces akafana na achitanga ma different polling stations anga achibudisa ma votes akafanana anga bepi veki yaita copy and paste here ikatadza kuzoona kuti zvimwe zvanga ichinyatso ichikopa haina kuzonyatso gadzirisa inyaya huri iyoyo togotarisa zvepakuti pane mutsauko pama mukurusa panyaya dzemavote akapuwa president mune dzimwe nzvimbo zvichiburikidza nekuti paivhota vanhu vakawanda kukunda vari pavoters roll izvozvo zvinoita zvinhu zvekuti hazvina kupindirwa nemagweta ezik saka zvinoratidza kuti pane chakaipa chakaitika tarisiro ipo ndeyekuti dare richatarisa nyaya idzodzo rovona kuti aiwaka magweta ezik akatadza kupindura mubvunzo wanga wakakosha zvikurusa chekupedzisira chihombe sese chaicho ndechekuti zek nekutaura kwayo yaakurisa maresults anokwana kuita 3 akasiyana akamirirana nekuti vamunangagwa ndo vakauya naye election vanhu vezek vakatadza kupindura mubvunzo mumwe chete wakabvunzwa navatavani mpofu kuti ko zvino result chaiyo chaiyo ndeipi pamaresults 3 amakaburisa aya saka nenyaya iyoyo Kembra President Nelson Chamisa really very hopeful kuti nyaya iri pachena huye akatsetseteka zvakanaka.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutauriri wava Nelson Chamisa vankululeko Sibanda vanga vari kutaura ivo kuti aiwa ivo ku MDC Alliance vane shuwiro kana kuti vane vimbo yekuti zvinhu zvichafamba zvakanaka mangwana asi regai timboenda timbonzwa zviri kutaurwa nevamwewo vagari vemuHarare panyaya pe nezviri kuitika izvezvi.
The legal the presidential court challenge that was put by the Movement for Democratic Change must be done fairly, transparently, and in accordance with the law, without favor or fear, because we needed to move forward.
I think the court, they must do it in good faith so that everyone must be satisfied after the ruling of the court, no matter which party is it, or no matter which candidate is it, no matter what circumstances or anything that has been happening before. I think we are just expecting everything to be free and fair.
I'm hoping they will go through the evidence as necessary and give a what's just outcome, probably hoping in favor of Chamisa.
Apo tiri kunzwa kubva kune vanhu vakasiyana siyana vari kutaura ivo pamusoro pemaonero avo uyezve zvavari kushuwira kuti zvibude mangwana sta.
Yes, sizwe lapho abantu bekhuluma okuchiyeneyo ngabakufuna kuphume kusasa ukuthi balindele siyananzela ukuthi abanye bamelele ngamehlo abomvu ukuthi kambe kuza kuthiwani kambe ngubani ukuze umthethandaba uzapha isinqomo esinjani ngoba siyakwazi ukuthi umnumzana mnanga kwalayo wavotelwa ngabantu abedlula imillion ezingu 2 laye umnumzana Chamisa abedlula lezo million ngakho baningi abantu abathi bafuna owabo kube nguye okuthiwa unqobile nje abantu sebele imbono eminingi ukuthi kambe kungathiwa ngumphi onqobileyo kodwa njengoba akumelanga umuntu akhuluma ukuthi ngubani ombona enqobile emphakathini njalo umthethandaba nongaethule sawo isinqomo sizawuchiya khonapho silamagqwetha esiwakhangelela ukuthi azangena lapha kuhlelo esichasisele ukuthi abone njani ukuqhubeka kwalolu daba kanye labanye abazasincedisa ukuthi silucubungule.
We'll now go to a video of Morgan Komichi of the MDC just also speaking about the Concord case.
Our party won the elections. We believe that the court is going to do the job. We don't expect the court to be influenced by external forces.
Toendazve kune mumwe mumwa mugari wemuHarare ari kutaura iye zvaari kushuwira kuti zvibude panyaya iyo iri mudare reconstitutional court.
Vane Zimbabwe vakatarisira zvizhinji kuti mutungamiri wenyika achasarudza mukati mezuva rano asi kuti ane basa zhinji rokuita. Kuti zvinhu zvifambe mukati menyika yezimbabwe ikonomi yedu haisi kufamba saka vanhu vada kuona kuti nyika ifambe ipfuurire mberi vane zimbabwe vaite zvakadaro.
Star, we're hearing there from a Zimbabwe resident, actually in Harare. He's just saying that he wishes that after the ruling is given tomorrow, the country will move forward. He says all he wants is for the economy to start, you know, thriving, to start kicking off so that people can now have jobs, you know, they can be able to access money. That's his biggest wish.
Yes, people have been, that's the view which has been being expressed by many people. Some are saying everything is now at a standstill. They wish to know what's going on, who's the rightful leader. Although the situation in the ground, we know that President Mnangagwa is still performing the presidential duties,
yes,
and doing everything that is expected of him. So it's just the Constitutional Court that is expected to make this ruling. And I understand we have our first guest, Maqhawe Mpofu, the legal expert. Siyakwamukela kuhlelo, Mnumzana Mpofu.
Ngiyabonga ukuba nami kuhlelo.
Yeah, umbuzo wokuqala ungasichazela nje ukuthi uboneni ngokwenzakale emthethwandaba izolo. Ungathi kuqhubeke ngemfanelo, ungathi sibone konke nje kuhamba njengalokho ade ukhangelela ukuthi kube yikho khona.
Okokuqala engizakutsho ukuthi kumele sikhangele into A1 engathi ithole i-attention yabantu abaningi. Phakathi kwamajaji wonke awe Constitutional Court laphana, oyi-1 kuphela nguye obuze iloya lezekhe. But nxa sikhangela uloya kaChamisa u-Advocate Thabani Mpofu esanika ubufakazi e-court laphana, wonke umuntu they grilled him, bambuza imibuzo eminingi kakhulu, angithi. And then kuthe sokufika kumaloyazi awezeki ikakhulu, and mina ngombono wami bembona ukuthi kade kumele abuzwe nge-evidence esho ukuthi kunabantu abavotela upresident kuphela nje, and ayikhona amalokhu zenini ama-MPs ukukhethwa kwamanye ama-polling stations, right? Umbuzo lona ubuqakatheke kakhulu ngoba into kade ikhulunywe ngamaloya kaChamisa, but azangabuzwe khonokuya. Emthethweni kumele khonokuyana kufakwe esingathi ngesikhiwa kurecord ukuthi why abantu laba bekhethe ukuthi bevotele upresident kuphela, bekela ukuvotela ama-MPs. Ngoba i-Electoral Act singayibala kuhle, iyakutshengisa ukuthi umuntu oncedisa abantu ukuvota kube singathi u-presiding officer, kuyabe kumele afukule fomele alifile esitsho ukuthi kula bantu laba abayale amalokhuzenini ama-ballot papers, ama-MPs maybe lo councillor, but bafuna ukuthi bevotele u-president. Kasengabuzwe khona kuyani.
Yeah, siyabonga. If you could briefly summarize that in English on what you thought were the key highlights at the Constitutional Court yesterday.
Yes. For me, the key highlight at the Constitutional Court yesterday is that only one judge had asked the lawyer of the Zimbabwe Electoral Commission, right, as to where the evidence showing that there are only people who voted in the presidential election but not in the voted for president but not the MPs, because at law that particular record is required as to how many people refused a ballot paper, and that is supposed to be recorded in a PE2005 form. However, not even a single judge asked the exact lawyer that question.
Yes, apart from that, did you take note? Are there any other anomalies which you noted? Or everything else was according to law?
The other anomaly which I noted is that of the identical results from 16 polling stations. Right? I think the lawyer for Zek did not answer that question and how that was even possible. If maybe two polling stations had identical results, that is accepted. maybe you can say it's a coincidence. But 3, 4, 5, up to 16, it really raised some eyebrows to that effect, Uthi, that you cannot have 16 polling stations having identical results for all the candidates.
Yeah, kodwa emthethweni uyathi nxa kuyikuthi kwenzakele kungathiwani kuyini okungabe ubufakazi obungaba khona ukuthi langempela kwenzakala into enjani?
Emthethweni kade kumele ukuthi kuproduce, for example, ama-forms lawana, the V11 forms, right?
Mm-hmm.
Yes, proving that indeed ama results lawa afana nayo atholakala kuma polling stations wona lawo. But kube yi surprise nje ukuthi izinto zonke zonazana azange zikhulunywe kucace ecourt.
Mhm.
Yes.
Hayi kuyezwakala
and kule issue emfuna ukuthi siyikhangelisise kuhle. Ngakhangela angithi amagqwetha awe MDC besithi bathi between u-6 PM ntambama kusiya ku-7 kuthiwa about 300,000 to 400,000 people bavota kwenye i-province, angithi.
Mm-hmm.
Then bathi i-expert yabo or ingcithi ekucubunguleni ama-numbers ithi yona, so okusho ukuthi abantu laba ne-15 seconds ovota, umuntu wayevota in 15 seconds, umuntu wayebe sevotile. Kodwa ngokwazi kwami mina ngathi ngisiyavota, I think ngathatha imizuzu emithathu kusiya kumzuzu emihlanu.
Mm-hmm.
So akukho possible ukuthi ne-15 seconds umuntu wayenika ama-ballot papers akhe agijima ayefaka kokuqaba athi afuna ufaka noxa ayejikela ko-ballot box aphuma hambi.
Mhm. Hayi kuyezwakala umbono wakho, ubambe khonapho, sizabuya kuwe ecingweni.
Ngiyabona.
Well, welcome to the program. I'm not sure if you speak Shona. Hello? Maybe let's take, let me read some Facebook messages that are just coming while we're waiting for our guest. George Summer Home saying they're watching from Lady Smith. Klopas Semwayo is saying he's not happy with ZANU-PF. Taku Bandela is saying they're watching from Weda Park in South Africa. Admire Mtete, Olive Arkutie, Arkuona, Arku South Africa, Manu, Wenyaks, Arkutie, Zek, is not happy with it and it should go. Leonard Dambaza says facts were stated and evidence was provided based on the figures provided by Zek, and it's up to the courts to prove their independence. But I would speculate that a runoff is imminent. I was just bothered by the grilling of the applicant and they became so reluctant on the respondents, which seems like the panel of judges were doing work for ZANU-PF in his observation, which is disturbing. Above all, he says, Chamisa won the election. That's Lennon Dambaza. Philemon Kawena, watching from Botswana, Hilda Nkomo is actually saying she's very happy with what the speaker was saying. Frank Maramba is saying, well done, speaker. So they're actually, hello.
Hello.
Makadi iko tukutaura nani?
Ini ndo chiedza nyika, makadi zvenyu.
Tiri wadi, uri kupi chiedza?
Ndiri South Africa.
Taura itinzwe, nekuti nhare dziri kuti netsei.
Ini ndofunga kuti dai nhare rikanyatsotonga zviri fe.
Ehe.
Because otherwise rinogona kutonga rakarerekera ku ZANU-PF, because obvious dare ndere ZANU-PF.
Sei muri kudaro, nekuti tinogara tichinzwa kuti kwete dare ndere munhu wese. Imi sei muri kufunga kuti kwete ringazoita zvisiri izvo?
Mafungiro angu kungona kuti tinogona kungosaidira ku ZANU-PF, but ma evidence aripo ekuona nyatsoona kuti MDC yange yakahwina, but ndochitotine chakangoiti.
Imimi makaona here zvanga zviri kuitika ukoti, uyezve maizviona muri kupi?
Ya, ndaiona pa ZDC News Online plus ma audio and vaisenda ma audios.
Ehe. Saka makanyatsogutsikana here nezvamakaona, uyezve muri kutarisira kuti chii chingabuda mangwana?
Ah, ndaisa kufungidzira kuti pangangoite shanduko but nezvaiitika zvacho zvekuti panenge pachitaura lawyer MDC mauyese anga ari ngari akamutarisa vapedza mibvunzo chete yavanenge vachingomufaya saka ndaingoona kungoti dare rinekusaidwa rakatorerekera
saka imi Zimbabwe yamunoda ndeipi sister
timboda wenew Zimbabwe after 38 years ndatipana kuti timbowanawo Zimbabwe inenge iri new
makagara ikoko kusouth africa kwenguva yakareba sei uyezve zvinhu zvikasanduka tomboti mangwana mamuka mobva manzwa imi kuti zvamaa muri kushuwira mumwoyo menyu ndo zvataurwa nemajaji munoita sei
tinofara kana kubva kuno kusa tinogona kutobva kuno kusouth africa kuti oyowo kuzimbabwe kuti pamwe zvingaite zviri nani tirimo muzimbabwe because kuuya kuno kusouth africa kutotiza maomero ezvinhu muzimbabwe because unenge wakangogara hauna basa ukada kutengesa murodhi macho vanokumhanyisa saka unopedzisira ungoona kuti bheta ndiende samwe ndinorarama life ndiri ikoko
aiwa taurai
but zvinorwadza because nherera dzedu nherera dzemuzimbabwe dzawanda dzevakafirwa nenherera dzekunge tichisiya vana tichivazotsvagara zvinenge zviri nani kunoku saka dzatongowanda nherera dzacho ende hadzina vanoona futi
aiwa tinosangana zvakare tinenge taakuziva mangwana kuti zvinenge zvakamira sei saka musanete rambai muri pazvirongwa zvedu uyezve madzvanya here pakanzi she
Yeah, regai nditosheya ndatina udzanya hangu pakanzi sheya
aiwa dzvanya
ndipinza muchirongwa
aiwa chirongwa ndechenyu tatofara kuti tambonzwawo kubva kumadzimai muve nezuva rakanaka
aiwa tatenda
bye bye So we're hearing there from one of our callers. She's saying she's calling from South Africa and she's saying that she hopes that an outcome will come tomorrow that will make her very happy. But she says she knows that the courts might favor the ruling party, although she's hoping and praying that it may come to pass that her party wins. And she hopes to go back to Zimbabwe if her party wins, which is an opposition party.
Okay. Yeah, sizabuyela njalo ukugqitha umnumzana Maqhawe Mpofu ukhona icingweni.
Nalo.
Yeah, ube kubuzwa umunye wami lapho ukuthi uyakhuluma yini ulimi lesiyona.
Ngiyakhuluma but I'm not kakhulu ngiyaxanxatha.
Yeah, kodwa uyafuna kumbe hayi?
Hayi angifuni ukuthi ngicine sengiyisengi
qhamula ulimi labanikazi
sengiqhamula ulimi labanikazi yebo ukukhuluma ngiyakhuluma I basic ukuze ukukhomunikate but ngiyacela sengiqhamula ulimi labanikazi
so singathi kusasa okukhangelela ukuthi kwenziwe isinqomo esikhangela ukuthathwa ngabahluli isiphi ungachazisela nje abantu siyakwazi ukuthi kukhona okumbalwa kungakwenziwa ungasichazisela ukuthi kuyini
ngingathi ngingakakhulumi khonapho ngingakafiki khonapha ngithi ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba yama V11 forms umongameli we-MDC wayekhuluma lapha ku-social media ku-internet esithi ulawo angisazwisisanga izosekhotha ukuthi bake bakhuluma ngawo yini kahle kahle maybe ngoba ekhuluma etshela abantu ku-Twitter kanje ukuthi wayelawo more than 10,000 angithi but angisazwisisanga kahle igqeda lakhe likhuluma ngawo laphana ukuthi abekhona yini u-application bezokhuluma ngama-numbers kuphela lawana ayese-inflatiwe akusazwisisanga kahle khona phana so
ye bese kuthiwa bakhuphe wena engekho kodwa imbiko ithi ambalwa akhutshiweyo ukuthi wamanye ama-polling station ambalwa kuphela akhutshiwe afikanga ngoba uthe khonakhona yena igqwetha likamnumzana Chamisa uthi abani Mpofu uthe ngumlandu we-ZEC ukuthi akhuphe lawo mafomu kodwa umahlulo wathi hhayi ngumlandu wakho ngoba nguwe umama ngahle
umama ngalo obuyele le ndaba leyo court sosomelibela ama-V11
bona bathi hayi ngoba amanamba lana sawatshintshwa kaningi kumele kube yibo uthini wena ngakhona oku njengeqoda
impendulo ethiwe ngu-advocate Mpofu ngani ngizwisisile leta sebe sikhuluma ukuthi kungenzakala ukuthi lawa sebeze bakhipha khathesi kungabe kuyilawa asetshintshiwe angithi so angeke kube ilawana awuqala ngithi ngiyakuzwisa lokhuya but now umongameli we-MDC yena wayethewulawa wayekhulume esilama V11 form ngabakhiphe wona lawana lezi egakhipha wakhanya nokuthi ahambelana yini ngombono wami.
Ye, labo bebele zizathu zabo. Ungathini ngakho lokho ngokungenzi njalo kumbe ngokwenza njalo ukuchona emthethweni?
Hayi, ngokungenzi njalo nokwenzalo ekugcineni kwakhona, I think okusalayo ukuthi amavoti atshontshwa kusemkumgceke. Lama number lawa esaphiwayo vele I think lihaba into nje enziwa izekho ukuthi befeva umnumzana Mlangagwa.
Mhm.
Yes, then sesiya empumelelweni yokhetho. Anti siyakwazi ukuthi nxa sifiya emthethwandaba. Kule mpumela ezimbili engingazitsho ngithi kumbe i-case ingadismisswa kumbe igrantwe. Angithi.
Mhm.
Kodwa engikukhangelele ukusasa mina ngombono wami. I-petition kaMnumzana Tshanisa ayisoze idismisswe.
Mhm.
Njalo ukuthi igrantwe ngakhona kuzathwa khona khona kube le rerun. Angithi kumbe i-run off.
Mhm.
And then alternatively mina ngibona ngani inkundla iza ukuthi ukhetho lo lenziwa ngendlela engayisiwo. Akwenze ukhetho kakuthi ungabi rerun njengokwenzakala eKenya ngo-2016.
Mhm.
Yeah.
Yeah, hi.
Ukuthi angiboni inkundla isithi uMnumzana Tshanisa nguye owawina ukhetho lolu kungakho ke ngabe ngumongameli weZimbabwe.
Yeah, siyabonga. Ubambe njalo khona phecingweni sizaphenduka kuwe, Mavela.
Tine mumwe munyarikani wedu muzvare Jesse Majomi vanova gweta guru munyika rega itende kwavari. Makadi muzvare Majomi.
Ndiba umakadiyo.
Aiwa, tinokuchingamidzai muchirongwa. Yiri mudariro nhasi tanga tiri kuuzeya isu zvatakaona zvichiitika muconstitutional court nezuro. Imi sagweta munozviona sei uyezve vazhinji vakanyanyotarisira kuti izvi zvingazobuda mangwana. Mumbotisananguroni kuti taingonzwa mamwe mazwi akakura chaizvo zvekuti vazhinji vari kuti saka zvakanzi chii chaizvo chaizvo.
Maitazvo iyo zvinofadza kuona ndingati vanhu veruzhinji vasiri magweta vachipindawo vachitorawo ndingati vachifarira kuteerera zviri kuitika mumatare edzimo zvinoti mutemo unobata munhu wese saka zvakaitika nezuro zvinofadza nekuti hatazi zvamboitika kuti ndingati zvinenge zvichiitika mumatare zvinenge zvichiburitswawo jekerere vanhu vese vachikwanisa kuzviteera zvichiburitswawo mundingati mawairesi paintaneti nepazvivhitivhiti zvii zvinofadza izvo zvinoita zvinotisunga senyika uyezve ndinoona zvakanakawo chaizvo kuti pakatorwa danho iroro rekuti kuendwe kudare kuti kumhangarwe zvinyunyuto zvemafambisirwo akaitwa sarudzo yapurezidendi ndinoona segweta uye zvisechi zvava chezimbabwe ndinoona riri danho rakanaka chaizvo rakakosha rinoita kuti utungamiriri hwedhemokrasi hweruzhinji rubudirire nekuti tikapota tichidyarira sekekuti kana tisine zvatisina kufara nazvo torega kuzviisa mumaoko medu toita kutoenda kunorakashana nekupfuurana kana nekurovana kana nekupisirana dzimba toenda kumadare uye tienzanisei zvinhu zvinotibetsera zvinosenyika uyezve pasina vanosvereredzana kana vanotisidzirana kuti muri kuenderei kudare zvinhu zvakanaka chaizvo izvozvo saka ndabva ipapo nekuti ndiri kudaro nokuti pane nguva yatipfuure ishoma pakambeni pako kutange kusvereredzana uyezve pane vanhu vakatorasikirwa neupenyu hwavo zvinoerera nesarudzo izvozvi uyezve nemamwe makore apfuura kare kuti uyezve chinhu chandiri kufarira ndechekuti constitution yedu itsva inosungira dare kuti ringe richipa mutongo pasina mazuva 14 anenge apfuura anoti kuti rinotarisirwa kuti ringe richitonga nyaya iyi richipa mutongo inoti pari zvinoizvozvi so mozvasakabhuva mogemutangirai vaikwikwidza chaizvo vakahwinawo maelection mina nasi vasarudze yavo ya 2000 isati yaane mutongo saka seche zvakazvemba ndinoona zvakanaka kuti asviko pakati kuti panotongwa nyaya dzenyu todzesarudze paane mugadzi wokuti ngaugadziswe vanhu vazive nekuti ivo vamugemutange nevamwewo maMP vamwe vakatombokwikwidza vakasvibisirwa sarudzi dzavo vakachisidzirwa vakatozosvika pakutopera matemu acho akanga avhotwa sarudzi dzisina matare ezimusva asina kupedza nyaya dzavo.
Saka takatarisa zvakaitika izvozvi nezuro chimbotitsanangurirai kuti zvii zvamakaona zvaitaurika sei kune vamwewo vasati vanyatsonzwisisa nyaya yekutaura kwemagweta.
Chaiitika nezuro dare reconstitutional court rakaateerera application kana petition yakaunzwa nava Nelson Chamisa vachinyuta kuti
Muzvare Majome, chimbobatai makadaro ndingotora kola nekuti mafoni acho ari kuti netsei. Batai zvenyu 1 minute tiri kudzoka kwamuri. Alo, muteereri? Halo?
Halo, makadii?
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nani?
Tiri kutaurana Justin Piri from Kwekwe.
Ehe, taurai tinzwe mukoma Piri.
Nawi akaoma mwana wamai.
Mm-hmm.
Varume ava handioni vachiregedza use uhu tingoenda just like that nokuti ivo vakatarisirawo kuti vane zvavanoda kuitawo kana kuti zvavanovanzaidza patishona vanoti hanzi ino nyumwe ise inokamwa. Saka vane zvavanoda kuvanzaidza mhosva dzavanoda kuvanzaidza saka vacharamba vachida kuedza kunamirira paushe uhu asi titarisa pa on the ground straight varume ava yeah they were beaten by this young guy Jamisa. See, let me tell you I don't see him succeeding because varume ava vanenge vada kutoomesa muzoro
sei muri kudaro nekuti zvinonzi vematare vanotonga vasina kuvakarerekera.
Vematare of course vachatonga vasina kuvakarerekera. Tarisai muone Sadagi inova ndiyo organisa Southern Africa. Yatopawo karuremekedzo kune munhu asati ava mutungamiriri wenyika kumupa chigaro cheuvice chairman zvichireva kuti vanotori a certain organ yekuti umupawo a certain power kuti varatidze kuti vanorecognize because they said the elections were free and fair. Kuti anandeclared the elections free and fair whereas it wasn't free and fair. We saw people being shot in Harare vachipfurwa vachiita sei for demonstrating their rights. The very people that pushed that old man Mugabe in Harare, they are the same people that they are shooting. It means kuti kana vanhu vatiwa havasi kuvada then vovapfuura zvinoreva kuti hapana kujeka kana kusununguka kwekodzero dzavanhu munyika yeZimbabwe.
Aiwa, pakanaka pakadaro. Tichamirira kuona kuti zvii zvichabuda mangwana tozodzoka zvepari zvino tichikurukura futi panapa. Imi zvii zvamunoda kuona Zimbabwe yemangwana yakaita?
Zimbabwe yemangwana tachida kuona pachiita kuti infrastructure yeZimbabwe imire zvakanaka especially in terms of economy because right now if you sevashandi we don't have that right. Ukatarisa tinoshanda but we go to the banks as early as 3 o'clock. Tonomirira pamaqueues and you get $50. Some of them they get $20 after 7 days. It's not good. It's not good for the economy and for the people of Zimbabwe at all. And it will never change if ever ED takes over power. I'm telling you this is.
Aiwa, tinotenda muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka. Thank you for calling.
Okay, bye-bye. You're hearing there from our caller, as you heard, he's very upset. He says he doesn't see anything changing, and he's not sure that what will come out of the Constitutional Court tomorrow will really have the people's interest at heart, because he feels that the courts have been captured, as he says. But maybe let's go back to my Majome, to Jesse Majome, before we come back to our other caller. Hello?
Hello.
Ehe, mamuri kunzwa zvazviri kutaurwa nemutereri. Asi chimbotitsana ngurewo zvenyu kuti vanhu vangatarisire chii mangwana zvii zvakataurwa nezuro zvingazowanikwa zvichiturwa mangwana.
Ndisati ndagara hangu kana ndinoti tingobetsera nepamutemo. Pamutemo wenyika handizvo panonzi rule of law and democracy. Panorambidzwa kuti vanhu vange vachikurukura kana vachiita zvinhu zvino ndingati zvinoinzi zvingaite kuti zvipesedzere kana kuti zvitaure kuti matare edzimhosva atoti zvakatoti. Handiti zvinonzi ndinofanira kuti tiremekedze matare edzimhosva, timirire kuti ange achitonga. Ndosaka tichienda kwaari kuti tinzwe kuti anoti kudii. Hatiwanzokurudzirwa kuti titaure kuti vachatodai, vachazodai, vachazodai, nekuti hatizivi zvavanofunga. Kana tichitoziva zvavanofunga nechekare, hazvibetseri kuenda kumatare uye hatizoaremekedzi. Saka tinokurudzirwa kuti chero tichiita hurukuro tichimirira humwe tinogona tinge tine zvatiri kutyira kana zvatinofungira, asi hatina simba rekutoti dare richatotonga zvichi zvakati nezvakati, nekuti hatizivi kuti tichatonga zvichi kudii. Saka ndivangoti ndingodaro sei ndinonziwo ofisa wekoti. Saka tinokurudzirwa kuti tiremekedze tisati inonzi contempt of court.
Aiwa, matogona ipapo, nekuti vazhinji havasi kutorara izvezvi vachingofunga kuti zvichafamba so, zvichafamba so. Saka mabva magona kuti vanhu mumbo vapodza taura yenyu.
Saka zvakaitika nezuro vaya nefunishamisa vakapiwa mukana wekuti vachinyatsotsanangura kudare dare riterere riteenzere kuti rivhurenzere kuti vari kunyunyuta nezveparudzo vachiti kudii. Zvavari kuitira kuti sarudzo dzinzi hadzinofamba zvakanaka ndezvekudii, nekuti vakafaila handiti iyo petition. Saka inobva yatererwa, vopiwa gweta ravo, ropiwa mukana vokunyatsotsanangura zvizere kuti riedze kuti ritidare riwirirane nayo kuti zvechokwadi hazvina kufamba zvakanaka. Saka zvavakaita vandi vakafanira vaendesa mapepa ekuti rodzi hadzina kufamba zvakanaka, taiverengawo mapepa nehangu hadina kuverenga mapepa avo. Asi mumapepa zvainzi izvo vari kuti ivo sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, nekuti vek inova iyo inofambisa sarudzo yakaita chavaitivo vaipomera kuzeti yakaita chitsotsi. Yakatora haina kuita zvinovimbika maverengero aakaita sarudzo, mavhoti akaverengwa ane kupokana nekupesana zvisinatsoringana. Zvokunzi mavhoti avhotwa neakazobuda zviri kupesana, uyezve pachiongororwa kunzi mavhoti akavhoterwa nhengo dzeparamende neakavhoterwa president ari kupesana iwo achifanhunga akaringana, nekuti munhu wese anopiwa maballot pepa akaenzana, acouncelor, amp, apresident. Saka pane ari kushota apresident asiri emamp. Saka vaiti zvikuradza chitsotsi, uyezve vaizotarisa zvakare kutichi pane mamwe mapolling station ane maresults avari ku vasiri kugutsikana nawo, nekuti ari kubva aita kunge akaita zvekuchekwa nemishini achinzi akafanana mapolling station akaburisa maresults akanyatsoti gejge apresident amember of parliament apresident avo vachamisa neava munangagwa chinzi akanyatsoti gejgegeje akati wandei. Zvinova zvinhu zvinotikatika madzeva kuti zvinoratidza kuti vari kupomera iwo vachiti izvi zvinoratidza kuti hazvisi zvechokwadi. Asi vakazoendera mberi unoti vaitarisa mavhoti acho akanyatsoverengwa acho vachitaura zvakare kuti iyo zeki chaiyo pache zvayo yakatodududza ikabva yachinja maresults ayakange yadi yadzivisa kuti aya ndiwo awanikwa navamunangagwa. Vanoti zeki yakabva yakazoti pambe yati haasiriwo aatibererei. Saka ivo vari kuti izvo zvinoratidza kuti zeka haikwanisi kuvimbwa nayo nemaresults ayakaburisa, zvichireva kuti kwavariwo vachinachamisa vari kuti zvinoreva kuti maresults akashambadzwa nezeki haakwanisi kugutsikanwa nawo. Saka sarudzo ngazvichidi Ivo dare ngari barazi tuberita asirizo zvakabuda vanhu ngavaende kundovhuta pacha kana kuti ngavaiti iwo vachamisa ndivo vakadi vakahwinha kanzi vataurowo mumwe mutongo unoita kuti zvigadzirike izvi asi chechipiri chavaitarisa vaitarisa ivo vachiti iudzosarudzo tisingatarisi mavhoti akanyatsoverengwa aya akashambadzwa vachingotarisawo mafambiro ese akaitwa sarudzo idzi vanoti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka nekuti pakanga paine kurerekera kune rimwe divi kuti vamunangagwa vainge vachiwana anonzi maadvantage mune zvakawanda wanda zvekufamafambisiro ema zvemipenyuro zvemidhia nezvevatungamiriri vezvepasichigare nezvakadaro zvinzi vachiti vainge vachingorerekera vachipa advantage kune vamunangagwa sandizvo zvaitaurwa navatamisa vachitaurwa negota ravo
regai timbokubatai muromo ipapo timbotora muteereri tichadzoka futi kwamuri. Hallo caller. Hallo.
Hallo makadai.
Tiri nani tiri kutaura nani?
Ndinotaura naPastor Chinomona.
Taurai tinzwe.
Zvakaoma hanzvadzi. Maonero angu inini ndekuti magweta awa kubvira kuzeki yacho zvinhu zvese zviri kuitika munyika zviye zvakangorerekera kune vagara vari pachigaro. Saka inio maonero angu nekuno kunzvimbo dzatinorama tiri kunzvimbo dzinana South Africa idzi dai vambochinjawo vanzwirawo vamwe vanhu tsitsi. Makatarira vachamisa zviri pachena kuti kubva pakunotanga kwenyaya vakangodzvinyirirwa havana kupiwa mukana wakanyanya. Ndakaona koti Zuru handira kuona hangu yese asi ndaingoona zvidimbu zvidimbu aibvunzwa maiona judge wemdc vaita makwikwireki kumubvunza kuda kumuconfusa akapa mapoints aanenge apa asizapedza anobva abvunzwa nemumwe judge. Saka zvaireza kuti ivo vainenge vaida kumutenatena sokuti vaende divi ravanoda. Saka maonero angu ndeyekuti nevakuru vedu ava hatina kwatinombosvika tichangoramba tichichema.
Asika mukoma ipapa panti munoziva kuti iyo MDC Alliance ndo yakakwidza nyaya yavo kumatare saka ava vaitobvunzurudza vaida kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Pane chakaipa here pane zvavaibvunza?
Pane zvavaibvunza ndakangoona zvangu zvishomashoma asi handina kuona koti yese izvozvo ndanti munhu ndanditiri pabasa. Asi maonero angu mabvunziro awo hawo avakaita haana kunyanya kushata manzwiro nemaonero andakaitawo inini. Saka pandinoona hangu ndepekuti asiwo nekuti oko kuti MDCO yakabudisawo humbo hwaimwe hwainahwo nezvichemo zvainazvo zvaakabiriridzwawo nekutaura kwakaitika kuti iyo zeki yakazochinja yakataura maresults matatu zvivo kuti naiyo zeki iroti ine zvayaitoitawo. Saka chimo chanu chokuti dai iyo vavaenzanisi vacho vatongowo zviri naniwo zvokuto at least wo pakawanikwa kana kuti vakaita mubatanidzwa zvinenge zviri naniwo pane kuzokuti vangoti ava vaidhi ndo vahwina zvinenge zvakurova kuti vanenge vatibirira zvakanyanya pa.
Aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka. Bye-bye. Star, our caller there, he's saying that he wasn't happy with the way some of the justices were asking the lawyers who were standing in for the MDC. He felt like they were being given a little bit more, or they were being asked too many questions as compared to the other lawyers for ZEC and ZANU-PF. Mm-hmm. But over to you.
Yeah, so Sibuya says, Anjaluti Silomunye, Shonchawito, Ekwengweni, Nomzana Prince Tobago Spanda, ulunga ledale lephalamende emela iBinga North ngo-MDC Alliance kodwa singayi kuye singabuyela njalo kumnumzana Maqhawe Mpofu ukuthi asinike lakhe lokugcina. Uzwile mnumzana Mpofu ukuthi bebesithini abanye wena ungasitshiya laliphi?
Ngiyabonga. Okokuqala sishami into yakuremekeza senior councils amaye majome Yes. Mina engasi engalichiya lalo ukuthi impumela yakusasa ezanikwa lidala inkundla ifinali. And engingakutsho kuma Zimbabwe nje ukuthi siyamukele simove forward njengelizwe. Yikho engingakutsho.
Yeah, hayi sibongile kakhulu ukusixhasa kuhlelo ubelela ngelihle.
Ngiyabonga.
Mhm. Yeah, sesibuya kuwe njalo kumnumzana Sibanda. Ungasitshela ukuthi abantu bamelele njani impumela ye isinqobo somthetho andaba kusasa. Usenqa usebhinga khona ngapha.
Abantu babambe inhliziyo ngezandla, babambele ezandleni, bamhedehede, bakwazi ukuthi kusasa kuyatshona kunjani. Ngoba okwakuqala osokungani sokuphazamisa abantu ukuthi ivoti yabo akukhanya ngani kathesi siya decide ngabantu abangu 9 ukuthi yasebenza njani kumbe kayisebenzanga. Bona akuyikho akade bekukhangelele ukuthi nje ngakuthiwa vele akuzange kube lemibuzo le esikhona kathesi ukuthi ivoti kayihambanga kuhle. So ke okukhona ebantwini kathesi ukuthi bafuna ukuthi bezwisise ukuthi kusasa idale lizahlonipha yini ukuthi ivoti yabo kayibe yiyo yodwa ekhulumayo hathi imicabango yabanye abantu kumbe ukudlala ngengqondo zabantu okwenziwa yizeke.
Ye, kodwa lokhu mhlonishwa sokusiya nguye ukuthi ngubani okhulumayo. Mhlawumbe labezani PF baya besitsho njalo ukuthi yabo ivoti abafuna igcinwe kuhle labe MDC Alliance besitsho njalo.
Ye, lokho liqiniso, but into ekhona ukuthi umbuzo ozahlala ukhona ngokuthi nxa kuyikuthi idale kusasa lingaphuma lisithi lona uMnangagwa kagcotshwe ukuba ngumongameli welizwe, umbuzo oyahlala ubuzwa ngokuthi uwine ngamavoti amangaki, njengoba kukhanya ngani phela izekhi isiphe amavoti aze aba mathathu. So ukuthi eyiyo yona ayiwine ngayo yiphi, njalo lokuthi izekhi ize intshintshe amavoti ayiveliwa nawo sile mhla ka 3 August yakwenza okusemthethweni yini, abancedisana layo ukuthi beverify ukuthi lawo mafigures amatsha yiwo aseyiwo ngobani. So ke imbuzo yona leyo izahlala ikhona, kungasenani ukuthi okhulumayo ngowezano kumbe ngoMDC Alliance, kodwa beZimbabwe bezahlala belombuzo yona leyo.
Ngezinye indlela usuthisekile ngobufakazi ibandla lakho, igqwetha ebelimele ibandla lakho elibufake emthethwandaba izolo.
U-advocate Thabani Mpofu ukukhiphile wakubeka sobala ukuthi khona into eyiyo esile problem layo ngeyokuthi okwakuqala kule ndawo ezifana laboRushinga lapho okubalwe khona kabili amavoti kwatholakala ukuthi uMnangagwa senamavoti amaningi, utshengisile njalo ngalapho okwakhitshwa khona amavoti kamnumzana uChamisa kwasekwengezelelwa akamnumzana uMnangagwa. Utshengisile njalo ukuthi khona kube nomehluko phakathina kwamavoti atholwe ngama-presidential candidates, i-total number yakhona lalawo ayenziwe i-parliamentary. Khona okungabe kungabe njalo kungahambelananga nokuthiwa ngumthetho, ngoba umthetho uthi amavoti wona lawo kufuze ukuthelingane. Nxa imibuzo yonke yona leyo engaphendulekanga ene njalo amavoti akhona egwanisa ukuthi enze ukuthi uMnangagwa ebe phansi kwe-50% plus one vote, okutho ukuthi ukunqoba kwakhe kuyabe kuyikunqoba kwedale hathi ukunqoba kwamavoti abantu.
Ye, ungasinika nje isifinqo sakhonokho bokukhuluma ngesilungu.
Yes, what I was saying Sandekile is that people are just waiting anxiously about the results that are coming out tomorrow from the judgment of the Constitutional Court. People, as they are waiting for, they want to really see whether their votes will count, or what will count is the decision of 9 men and women sitting on the bench. We believe as MDC Alliance that our lawyer, Advocate Thabani Mpofu and Advocate Ashiti, did extremely well, especially in putting into perspective one major question, that ZEC changed its total vote or whatever margins that it had allocated to the two major candidates. It changed three times. The first time was the pronouncement that was made in terms of the law. And after that pronouncement, Drake went on to change the figures. Until then, they arrived. I'm sure they are now at about 5.57%, 50.57%. And therefore, the question that still remains in the minds of the people is, if Drake changed its own figures, did it do it in terms of the law? If Drake changed those figures, who verified those figures? Are we really to believe that Mnangagwa won? And if he won by what magic? You know, those are the questions that will continue to linger in the people's minds. People will continue to ask whether their vote will count, or that what will count is the vote of the person that will be counting the votes, which is Zach. And I think it has really damaged so much in terms of the credibility of Zach as a fair and independent arbiter in electoral matters.
Ubambe khonapho, sizaphenduka kucingweni. Mavela.
Rikaitende kune mutereri wedu tisati tatora muzvare Jesse Majome. Hello, caller.
Hello, isiti makadi.
Tiri right, tiri kutaura nani uye muri kupi?
Muri kutaura na Edmund Bonda ari muSouth Africa.
Taurai tinzwi.
Tete isu zvandi kukumbira kuti dai varume vakatonga nyaya yayo. Varume vane tsitsi nokunzira urombo kune mhuri yeZimbabwe. Since 1980, nyika iri kutambura, hapana chiri kubuda. Tinongoona zvakaipa zvino. Vanhu vari mugovernment. The rest vanhu vari kutambura. Saka ndikumbira kuti pavatongi vakatonga nyaya yayo, dai vari vanhu vano mweya unopindwa naMwari. Vaya vanorerekera kudivi revechidiki, bhozi ndovane upenyu hwamangwana. Ndofunga madhara ya vanoti tiri kuendesa vana kuchikoro kuti vazove neramangwana rakajeka, vazove vatungamiriri vamangwani. Saka utungamiriri wacho hunobve apa kana tiramba tichiri chinyiro.
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai hanzvadzi.
Handidira.
Ehe, muve nezuva rakanaka. Regai tiende kuna muzvare Jesse Majome. Muzvare Majome, muchiripo here? Hello.
Yes, ndiripo.
Aiwa, tanga chida kuti tikumbira regerero nekuti vaive vatamai Majome vati voshona inovanetsa. Saka ndofunga vanga vaida kuti muzvare. Aiwa, ndizvozvo. Saka imimi manje nguva yedu ndoyadyana nasi, mungotipawo muchidimbo ekuti vazhinji vanga vari kuchema chema vachiti nyaya yehumbo ndonyaya inenge yakazotsimbirira bato reMDC Alliance panyaya yavo yavakakwidza kumatare. Imi makaonawo sei pane zvamava muri kungotarisawo muchionawo?
Hongu, nendo asina kuwana mukana wekuzotaura kuti anditi kuti vatamisa vakataura zvakati. Asi vakapindura vaidairawo veZeki nevamirira vaMnangagwa vakati diwo, anditi kuti vakapokana nezvaitaura, vari kupokana nezvekutaura navatamisa. Ivo vari kuramba zvachose kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka, uye vari kuti ivo vatamisa vakakanganisa mashandisiro avakaita matare. Vari kuti hanzi vane matanho avasina kutedzera chaivo nenyaya yese yekuti nguva inofanirwa kunge ichiendeswa chichemo ichi vari kuti yakadarika. Uyezve vari kuti mapepa avo vakakanganisa nekuti akanga asina kuunza umbowo pamwe chete nepano unzwa nawo. Saka vakamira kuti dare rigozotaura, nokuti dzimwe nguva kana ukatadza dare rakabvumira kuti zvakanganiswa makwidzirwo aitwa nyaya yemudare, nyaya inogona kubva yatopera ipapo. Asi vari kupokana vachiti vachamisa vari kuti havana umbowo, nekuti mutemo wedu unoti kana uchipomera unofanira kuratidza umbowo ndiwe. Vari kuti ivo vachamisa havana umbowo hwezvavari kutaura. Vari kuti dai vaunza kudare vanyatsojekesa kuti pavari kuti ivo pakaitwa chitsotsi ndepapi, kakuti ivo ngavaunze mapepa anoratidza anonyorwa mumapolice station iwayo, uye vonyatsodoma kuti mapolice station ngana nengana ndipo pari kunzi ngandii pakaitwa chitsotsi hapana kuitwa anonzi ma-V11 form vachingodaro. Iyezvo ndo zvavari kutaura kuti ngavanyatsounze mbumbo huzere ndo panenge pane nyaya yakadaro ipapapa. Uyezve veZeki vari kudayira vachiti vakaedza kutsanangurawo vachiti vakaunza ndingati maresults akasiyana akapesana vachiedza kutsanangura nematsananguro avaita vachitsanangura kuti vakaita mamistake asi vakazvigadzisa uye zvavari kutiperwa hazvo zvakasiyana hazvisi kumbonyanyochinja zvakanyanya kusiyiwa kwavari kuti vachamisa vakaitwa navamunangagwa saka izvi ndo zvinenge zvichinyatsoyerwa nedare kuti vaone kuti vanotambira here zvekuti vanhu havachamisa kana kuti vanotambira here tsananguri pohanezeki nevamunangagwa iyoyi ndopachanechi asi ndotitongobetserawo pane vambuvu
mototi ga 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 kwasara 10 seconds chaiyo
veruzhinji ngavasakatidzwe nemibvunzo yaibvunzwa nevadare nemajaji nekuti chi application ine mapepa akaendeswa majaji anenge atoverenga kare saka vakubvunza
nguva yedu yadyanana muzvare majome sorry so much thank you so much for having been our guest star
sibonge umnumzana maqhawe mpofu igqwetha lo mnumzana prince dubeko sibanda senelisanga ukuthi lawo phose lakho lokugcina olivalelisayo ngusithandekile
I'm Marvelous Mhlanganya who is saying let's meet again next week here on the Women's Roundtable.